Rimwe remasangano ari kushishikana ndere Veritas rinoongorora kufambiswa kwemabasa mudare reparamende nekuongorora kutevedzerwa kwemitemo. Vachitaura nestudio 7, mutauriri weVeritas vaValentine Maponga vati migano yakapesira kutarwa muna 2008 nekudaro pane basa guru.
Komisheni yeZeki tinoona kunge yeneke yakupererwa nenguva pakuita basa rayo rekutarwa kwemuganhu nechekuita nezvesaru. Basa rekutarwa kwemuganhu rakapedzera kuitwa mugore ra2008, saka zvinoreva kuti paane makore gumi nemashanu vasati vaita basa iri. Saka zvavari kuita varikunge vari kuratidza kuti vasara nenguva shoma shoma kuti vakwanisa kupedza basa iri.
Kurukota Ezekiel anotarisirwa uyo zvakare kunge akafamba mudunhu rega rega remuZimbabwe vachitsvakurudza vachibvunza vagari kuti vanofunga kuti nzvimbo idzi dzingange dzakaganhurwa sei.
Vati pamitemo miganhu inofanirwa kunge yaganhurwa mukupera kwandira gore rinouya. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaIan Makone vatiwo vari kushushikana nechinono chiri kuitwa neZEC.
Nguva yasara yaa very tight nekuti izvo zvinoita kuti titange kufunga kuti mumwe musi havasi kuda kuti delimitation iitwe pagore riri kuteera pamaelections ari kuuya. Nekuti zvechokwadi kana ichinge isina kupedzeswa kunana December iyo nguva yavakambotitaurira iyo, then zvino zvichazonetsa kuti pange paine chibvumirano chinoitwa pakati peZEC nemastakeholders kuti miganhu ichifamba nepapi.
Vachitaura neStudio 7 vaSolomon Bobosibun vanoshanda neElection Resource Center kana kuti ERC vatiwo pari zvino hazvisi pachena kuti kuganhurwa kwemiganhu kuchaitwa nenguva here, vachitiwo ZEC iri kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa.
Tingazive kuti Electoral Commission kana kuti boka rinoona nezvesarudzo rave papi panyaya dzedelimitation, asi chinobuda pachena ndechekuti tine nguva inosvika iyo, ndofunga kutanga kwaJanuary 2023 kuti tinge tichigona kuzoshandisa maboundaries angagadzirwe patsva. Tikatadza kubata deadline iroro remuna January kureva kuti tinogona kutadza kushandisa maboundaries wayo musarudzo dziri kuuya muna July 2023 kana panguva iyoyo. Tinotarisira kuti boka reZEC riite basa nemazvo. Tinovimba kuti vakatanga nekuti vakaitwa maworkshop kune mimwe misangano yanga ichiitwa ngati maconsultations, asi hatina kuzonzwa zvakawanda kuti zvichazenge zvichifamba sei, kusanganisira yatingati delimitation calendar ingatiratidza kuti vave papi panguva ine yekusaziva kuti tinobudirira here kana kuti hatibudiriri. Asi kana vakaisa simba ravo rese nechido chavo, tinogona kubudirira.
Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI amai Ellen Dingani vatiwo sesangano vari kukurudzira ZEC kuti iparure chirongwa chekutarwa kwemiganhu nguva iripo.
Kuti preliminary report ravo kana maripot avachabudisa ayo zvakare anoenda kunoapprovwa anoenda kunoongororwawo nekutariswa mudare reparamendi uyezve nemutungamiri wenyika. Izvo zvinova zvakakosha, saka tide kuti maprocess mamwe akaita seiwayo azojambwa nokuti panenge pasina nguva. Saka tikaramba tichivakurudzira kuti dai waro vakasvika kuparura chirongwa ichi kuti vanyatsowana nguva yakafanira yavanoita kuti basa ravo riitwe vasingamhanye mhanye uye riitwe zvakanaka.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission ZEC vaJasper Mangwana vati komishini yavo iri mugwara uye vari kutarisira kuti vanenge vapedza basa rekutara miganhu kupera kwegore rino. Vamangwana vati vanhu havafaniri kuvhunduka kana kufungira kuti komishini yavo ichatadza kubata nguva kuti miganhu yavachaita ishande pasarudzo dza
2023. Pamazoma shoma shoma takatarisa anosvika kumadistricts, malocal authorities takatarisa to engage local government that engage yokune matambudziko mazhinji ekuti ma local authorities anga achida kuzoita mawadzi makanisha wedzere kana kuti wedzere.
Mutauriri webato reZANU-PF vaChristopher Mchangwa vati nguva ichipo yekuti basa iri riitwe nemazvo.
Saka pachine gore nemimwe mwedzi inoraudza yekuti president vazofunga kuti election ive musi wakati. Saka date iri ndera president. Dai mambo vasiira ndovane pamutemo munyika muno muconstitution ndivo vega.
Kana Zeki kakundikana kutara miganhu inenguva, mutemo unoti sarudzo dza 2023 dzinoitwa kuchishandiswa miganhu yakashandiswa pasarudzo dza 2018 iyo yainge ine mutauro wakanyanya, sezvo vanopikisa vaiti zvaiitwa zvaida kupa ZANU-PF mukana wakakura wekukunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.